Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina gumi guru 31 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takataura tikati hakuna machiremba anoenda kuyenyu nekuti machiremba haana mhosva yakapara pakukumbira mari inokwana mari inotenga. Saka zvekuti kwangu nemahering hatitombozviziya nekuti hatitombopedza nazvo.
Vanachiremba vanoramba kumiswa pamberi pekomiti inoranga vanokanganisa pamabasa kana kuti disciplinary committee yakaumbwa neHealth Services Board. Sangano ravanachipanga mazano munyaya dzehupfumi nebudiriro reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe rinoti bazi rehutano riri kupiwa mari shoma yekushandisa pagore. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti inoranga vanokanganisa pamabasa kana kuti disciplinary committee yakaumbwa neHealth Services Board kuti inzwe nyaya dzavanachiremba vasiri kuenda kumabasa avo inonzi ya dzinodzokorora iyo inonzi yatanga nhasi kunzwa kubva kuna vanachiremba ava zvikonzero zviri kuita kuti vasaende kumabasa. Asi vanachiremba vakatozivisa kare kuti havasi kuzokwanisa kunomira pamberi pekomiti iyi vachiti havana mari dzekufambisa. Sachigaro veHealth Services Board Dr. Paulina Skosana vaudza Studio 7 kuti vanachiremba havana kutevera mitemo inobata vashandi nevashandirwe uye vakazvidza dare nekudaro komiti yavo ichatevera zviri mumutemo wezvemabasa weLabor Act. Mutemo uyu unonzi unoti anenge akundikana kumira pamberi pekomiti iyi mushure mekuziviswa zviri pamutemo anopiwa mutongo wake asipo.
First, they don't respect the rule of law. They didn't respect the Labor Court ruling either.
Chekutanga ndechekuti havaremekedze bumbiro remitemo yenyika. Havana kuremekedza mutongo wedare reLabor Court futi. Havasi kuimba nedare here kuti vaite mafungiro avainavayo. Saka nekudaro havasi kuteera mutemo, asi tichaenderera mberi nezvinodiwa nemutemo wemabasa nevashandi weLabor Act.
Bepanhau reHerald rinoti vanachiremba vangangosvika chiuru nemazana matatu vanotarisirwa kunge vachimiswa pamberi pekomiti iyi sezvo vasiri kuenda kubasa sezvakatarwa nedare reLabor Court. Vanachiremba vakatanga kuramwa mabasa musi 3 Gunyana gore rino vachida kuti hurumende iwedzere mihoro yavo pachitariswa zvikamu zvinenge zvichishandiswa kumabhanga kupima uremu hwedhorari kuAmerica zvichienzaniswa nemari yemunyika pazuva iroro. Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru wesangano ravanachiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Zvakada vanoti nengo dzavo hadzisi kuzoenda kunomira pamberi pekomiti iyi sezvo dzisina mari dzekufambisa.
Takataura tikati hakuna machiremba anoenda kuyenyu nekuti machiremba haana mhosva yakapara pakukumbira mari inokwana mari inotenga. Saka zvekuti kwangu nemahering hatisitombozviziya nekuti hatisitombopedza nazvo. Takambonzwa kuti ari kuitwa mangwana and zekara hatuna chiremba arikuenda ikoko. Vachaita mahering avo vari vega ikoko. Saise machiremba hatina mhosva yatakapara ende hakuna mahering yatichatomboenda.
Asi tiri kunzwa kuti vachashandisa mutemo weLabor Act hanzi wekuti mushandi asipo anogona kungotongwa owanikwa aine mhosva kana kuti asina mhosva.
Chero wakatonga tiri kuti izvozvo hazvipe machiremba mari yekudzokera kubasa. Saka vachaita zvavanoita asi isusu takango mira kuti vazongotipa mari dzedu tikwanise kudzokera kumabasa kana vachiri kuda machiremba muzvipatara zvavo asi kana vachikufara nazvo kuti muzvipatara muna machiremba navaramba vachiita zvavari kuitawo zvemaheri isango mira kuti vazotipa mari dzedu tikwanise kudzokera kumabasa
asi muri kuitawo here misangano navo kuti musvitse chinyunyuto chenyu chekuti muri kuda mari dzekuti mukwanise kufamba
musangano tiri kuita zuva nezuva tichivaudza iyo vachingoti hatina mari tichivaudzawo kuti dai matitsvagira mari tatodzokera kuzvipatara mangwana chaiyo saka musangano tiri kungosangana tiringoti taakungosangana iyo vasina chavanotipa isu hatirambi kusangana kana vatedza kana ndinozve tioda kunzwisa tinongoedza iwaripo isiripo sangana tiri kusangana asi hapana chiri kubuda mumusangano dzetu
mune zvamuri kuitawo here sesangano kunze kwekunge muchisangana nehurumende muri kusanganawo pache zvenyu here muchibudawo nezvisungo
isu semachiremba tiri kusangana zvikuru sei tiri kukurudzirana pamawhatsapp nekuti machiremba hasina mari dzekukwisa makombi kuuya panzvimbo dzetene takatarirana kuti tinge tichisangana saka iko zvino taakungosangana muguro yega yega kuti tinge tichipanana maupdates nekupanana maideas hatichakwanisa kusangana zvakanyanya nokuti vanachiremba vazhinji havasisina kana mari chaiyo yekufambisa kuuya kumameeting etende tauti saka mazuva taakungosangana zvakanyanya pamawhatsapp tichingopanana mameseji nekusimbisana tiri pamawhatsapp
tichitarisawo divi rehurumende vari kuti mari dzamuri kuda imari dzakawandisa zvokuti imi mega munotozvizivawo kuti hurumende haingawane mari yakadaro munoti
kunyepa ikoko hurumende nayo mari hatisimbokumbira mari dzakawandisa izvi unozoona mari vanozvishandisa vanadzo asi havasingoprioritize machiremba saka ndozve tiringokumbira kwavari kuti vaprioritize machiremba
saka muchatambira here zvichabuda kumahearing ari kuitwa imi musiri kuendako
isu zvekumahearing hatinei nazvo kuti vazotirakudii nekuti tagara isusu mabasa acho hatisisipo saka zviri kwavari ivo kana vachida machiremba avo asi takataura tikatisa hatisi kuzochikidzirwa kudzokera kumabasa hatisi kuzoitwa zvemahearing tidzoke kumabasa asi tiringoda mari inotenga kuti tinge tichikwanisa kudzokera kumabasa mangwana chaiye chaiye
vanga vari vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr Tawanda Zvakada vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Sangano ravana chipangamazano munyaya dzezveupfumi nebudiriro reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe rinoti hurumende gore rino yakaisa mubhajeti rehutano mari shoma inofanirwa kushandiswa pagore nemunhu mumwe chete munyaya dzehutano izvo zviri kuita kuti zvipatara zvomunyika zvisangane nematambudziko asingaperi. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wakaitwa neledris nevatori venhau nechitatu manheru masvingo Dr Prosper Chitambara vakati matambudziko ari kusangana nebazi rehutano munyika gore rino ari kukonzerwa nekuti hurumende yakaisa mari shoma shoma kubva mubhajeti kubazi iri. Vachitambara vakati munhu mumwe chete ari munyika akaisirwa parutivi mari inosvika mara TGS 41 semari yekushandisa muhutano kwake gore rose. Vachitambara vakati dzimwe nyika dzinoisa parutivi mari inosvika zviuru zvitanhatu zvemadhora ekuamerica pamunhu wega wega mubazi rezveutano semari yainopiwa pabhajeti regore iroro.
Tarisa mari iri kushandiswa nehurumende gore rino kunyaya dzezveutano tati taka macalculation ndakaona kuti iri pa 41 zimdollars pagore rino imari shomanisa tichitarisa matambudziko ari muzveutano health sector muZimbabwe muri kuona imi makaenda mapublic hospital nemakliniki hakuna mishonga even wana chiremba havasi kufara nemihoro yavari kuwana vaakutora mamwe mabasa saka zvaita kuti health sector yedu utano hwedu hwemunyika hunge huchiderera.
Vachitambara vakati hurumende yakapa bazi rezveutano mari inosvika ma650 emamiriyoni emadhora emaRTGS
nekuti muzvipatara hamina mishonga uye madoctors haasi kushanda nekuti vari kuti tiri incapacitated saka I think ndodambudziko tiri kuti hurumende inofanira kukoshesa nyaya dzezveutano makatarisa pane nenguva zvakare madonors edu akutobatsirawo hurumende in terms of financial support or financing a healthcare uyo vanhuwo zvavo yatinoti out of pocket mapayment ari kukurisisa imari dzinobhadharwa nevanhu da kunorapwa mumaclinic.
Studio 7 yakaridza kubata gurukota rezveutano Dr. Obadia Moyo kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasingabatiki panhare mbozha yavo asi munyori mubazi rezvekufambisa kwemashoko munyika vanik mangwana varamba mashoko yavachiti hurumende iri kuisa mari yakawanda kubazi rezveutano.
So haiwa bodo matauriro okuti hurumende haisi kudira mari muutano haasi pachokwadi haasi kutsigirwa nezviitiko zviri pa ground. So munotarira kuti tamhanya-mhanya sehurumende vamunangagwava mhanya-mhanya semutungamiriri kunyika dzakasiyana-siyana kutsvaga mishonga, kutsvaga ruyamuro, kutsvaga midziyo yatinoti maequipment yekushandisa neyekuongorora neyekunzvera utano hwemunhu. Hazvisati zvamboitika izvozvo. Noti nemutoo wazvaitika iye zvino izvi. Saka kwete vanotaura kudaro vanenge vatipotsei zvavo nokuti investment irimo.
Mashoko avachitambara anobuda panguva iyi zvipatara zvizhinji munyika zviri kushayiwa mishonga, zvikwanisiro nezvimwe. Izvo zviri kuita kuti varwere vazhinji vashayikirwe neupenyu nguva isati yanyatsosvika. Madhokotera anotiwo hakwanisi kuenda kubasa nekuti mari yavanotambira haisi kukwana. Mune imwewo nyaya, varimi vemaruva emasvingo vari kuchema-chema nekudhura kuri kuita mbeu kunyanya yechibage vachiti nekushayikwa kwemari munyika gore rino vachatadza kurima. VaIshmael Chitukutu vanobva kwachimombe kwagutu vanoti nekukwira kwakaita mitengo yembeu gore rinouya vanogona kufa nenzara vasina kurima.
Netsa nokuti madhure ari kuita 10 kg ini ndichida kudzvara kana 40 kg. 10 kg yembeu iri kukonzikana une cash inonzi 350 ichinzi eco cash unowana yava kuma 450. Ini mari yandinowana papenjeni yangu haitombokwani kana $200. Saka handitooni gore nenose tinorima dei zvaiva nani omudura acho aikohweka ndo ataitora hedu. Saka zvakangofanana navanhu vasingarimi gore rino. Hamene kuti ticharurama sei pamakore anotevera anoenda mberi namaomero akaita upenyu hwatinahwo.
Kunyange mvura isati yanaya, varimi vazhinji kumaruva vanoti havasati vatanga kugadzirira kurima nekuti havana mari yembeu pamwe chete neyemafetiraiza. Dambudziko revarimi iri riri kuitika panguva iyi sangano reWorld Food Program riri kupemha mari yekutengera vanhu chikafu vanopfuura mamiriyoni masere munyika yose. Ndakamira Studio 7 masvingo, ndini Gandri Maramba.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vari kuratidzira muLebanon vanetsana zvakare nevachengetedzi verunyararo nhasi muhondo yavo yekubvisa vari kutonga munyika iyi. Kuratidzira uko kuri kuitwa munyika yose kwakatanga musi wa 17 Gumiguru uye kwavharisa zvikoro, mabhanga pamwe nemabhizimusi. Mutungamiri wehurumende muLebanon Saad al-Hariri vakati vari kusiya basa nemusi wechipiri wapfuura. Mafashamu emvura ari kuitika muSomalia asiya vanhu vanosvika mazana maviri ezviuru vasina pekugara, uye vanhu ava vanosanganisira zviuru nezviuru zvevana vadiki. Izvi zvaburitswa nesangano rinobatsira pasi rose remuBritain reSave the Children. Mapurisa emuSouth Africa akashandisa nezuro zvombo zvemvura mukuparadza vapoteri vairatidzira uye akasunga vanhu zana muchiitiko ichi. Kurwisana nemapurisa kwakatanga pamapurisa anodzivirira mhirizhonga akatanga kubvisa nechisimba vanhu vakanga vaungana pamuzinda weUnited Nations High Commission for Refugees. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 9825 kHz.
manheru ega ega ningo wadza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Gurukota runoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti upfumi hwenyika uchaderera gore rino nezvikamu zvitanhatu nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 6.5%. Vanoti izvi zviri kukonzerwa nenyaya yekusanaya zvakanaka kwemvura uye kushomeka zvakanyanya kwemagetsi. VaNcube vataura mashoko aya kuVictoria Falls uko kuri kuitwa musangano wekuziya bhajeti regore rinouya nenhengo dzedare reparamende. Vati havo vari kutarisira kuti upfumi hwenyika uchawedzera nezvikamu zvitatu kubva muzana gore rinouya. Vayambirawo kuti vanogona kudzima gwenya remagetsi rekukaribha kana mvura ikasaturuka nechimbi chimbi. Kochi chiri kupa kuti upfumi hwenyika hunange kumawere. Vamwe vanoti zviri kukonzerwa nezvirango, vamwe vachiti kutadza kutungamira nyika kuri kuitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa ndiro dambudziko. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano pamwe namuzvinabhizimusi uye vari nhengo yezano PF vaGilbert Muponda. Totanga kunzwa kubva kuna vamuponda.
Drought tinonoti haina kubata zvekurima chete, ndiyo yakabva yatiwo mvura iite shoma muLake Kariba. Zvinokonzera kuti Lake Kariba izokadzi kubudisa magetsi aya panonge achibudisa. Zvinokanganisa upfumi hwenyika nemaindastri akawanda ari kuswera akavharwa nekuti hakuna magetsi. Saka zvinhu zvakakonzera kuti upfumi husamire zvakanaka. Zvatiri kutarisira kuti mugore rinouya zvinenge zviri nani nekuti mvura iri kutarisira kuti chanaya nemazvo. Uyezve macurrent reforms anga achiitwa ari kutarisirwa kuti angafanira kuchinyatso kutipa zvatati takatarisira. Saka nokudaro tinoti dai minista vachigadzirisa nyaya yeshortage yecurrent nematingati multi-pricing system. Yekuti chinhu chimwe chete unoona chichinzi kana iri eco cash imwe mutengo, kana iri bond note imwe mutengo, kana iri swipe imwe mutengo, kana iri US dollar imwe mutengo. Izvo zvinokonzerwa neshortage yemanotes nemacoins ari muekonomi yekuti tine 4% yemoney in circulation iri macoins and notes. Asi normal economy inotitaura kuti tinofanira kunge tine around 12-15% inofanira kunge iri note yereserve money yamunhu ayo.
Muzvinafundo Mugano tipewo pfungwa dzenyu.
Mapolisi aiitwa na Minister of Finance na Central Bank Governor akakwanisa futi kudzorera kumashure kugadzikana kweupfumi hwenyika kunyanya-nyanya nyaya dzekufambiswa kwezvemari. Pakaita policy inconsistent yakawanda chaizvo nemapiecemeal policies kuti anongonzi unongonzwa gedge policy imwe yauya. Tingati kutanga kwa 1 October 2018 pakaitwa ma-announcement maviri na Minister of Finance vamutunuro vechiti 2% tax. Zuva rimwe chete iroro paawa rimwe chete Governor of Central Bank vakaannounsa Mandela Police vakati taakuseparata nostro account ino account inonga ine maUS dollars vechiti RTGS yaakumira yega. Ipapo zvaireva kuti yakanga yaa new currency yava kutouya. Vanhu vakapanika kuti panapa ane makumwa-kumwa ekuti kana zvaseparetwa izvi zvaakureva kuti iri idhonge iyi imombe hazina kufanana. Vanhu vakatanga kupanika. Musi wa 5 October Minister of Finance vakaannounsa Transitional Stabilization Program yanga ine one big statement yekuti pachaitwa currency reform kuexchange rate inofanira kuitwa liberalized, inofanira kunga ichidetemengwa nemarket forces nekuunza new currency. Saka izvozvo zvakaitika musi wa 5 October zvaiopoza zvakaitwa musi wa 1 October zvekuti richaramba iri 1:1. Saka kana market ichiongorora inoziva kuti hapachina consistency. Hasi handiwirirani nestatement yekuti next year zvinhu zvichange zvagadzikana. No, handifungi kudaro. Kuti nyika igadzikane haisi nyaya yekuprinda mari. Nyika inogadzikana upfumi hwayo kana tagadzira production. Tinongonzwa kuti Minister of Finance vakati vari kutarisira magetsi achaimprova 2020 nekuti mvura ichanaya yakawanda inu ongoro ndakaita nevanhu vanodzana zvemagetsi ndakabata kuti kariba izare inoda 3 seasons zvinonaya mvura chapukati chaiyo ndoti idzoke panzvimbo payanga iri saka zvichireva kuti assumption yashandisa Minister of Finance yekuti magetsi achawanda mvura ichawanda haishandi
vamponda
ipapo panyaya yemagetsi nepetrol nediesel ndo injini yeekonomi yekuti zvikasagadziriswa izvozvo zvimwe zvese zvatingangoita tingatichiri zvinyekera nekuzvipfurira tinofanira kunge tichitarisa kuti taane our local dollar inonzi dollar and kana uchida kuita currency yako you need to have export maexport ndo anozosustaina value yecurrency yako because without exporting without local production currency iyo inenge iri weak and you have yatinoti run on the currency where no one is confident in that capacity in that currency because hausi kuproducer anything to support you
muzvina fundo mugano tiri panyaya iyoyi yekuti pogadziriswa sei vamwe vari kutiwo nyaya yekusamira zvakanaka munyaya dzezvematongerwo enyika iri kupawo kuti zvinhu zvinetse
leadership yakakosha kutungamira kwepamusorosoro kuti nyika iende mberi saka kana taakuda kuti nyika ifambe kuenda mberi political leadership toda kunga pane MDC achiramisa navamunangagwa vana vezimbabwe uchigara pasi uchitaurana toita maconcession avanowirirana kuti kana ari maelectoral reforms kana chiri chii chatichanga taa kufamba nacho kusvika gore kusvika 2023 izvozvo zvinge zviita tsamiko zvakanaka
vamponda
nyaya yeunity iyoyo towirira nayo asi pane pamwe patinoda panaida kuti nditaure kuti tikatarisa paanti-sanctions march unotoona kuti pane vanhu vanga vachitoitawo march yavo kuengland kupi kupi vachitoti masanctions ngaarambe aripo asi vanhu ivava vemazimbabwe kwatingati kwekundo kwaizi kubirira jecha ndidi
vamugano petaizvenichirongwa chedu
chekutanga zimbabwe hatidi kuti tisapote masanctions hatidi masanctions ye hongu masanctions ariko asika ngatiitoka zvatinokwanisa semazimbabwe kuti tisazopomera masanctions pamwe tiri isu tega tikuzvikonzesa fanika nhau yecorruption iye america here iri kuita kuti isusu tirambe tichitambudzika nenhau yecorruption
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa panelson mandela metropolitan university muzvinafundo gift mugano manzwa okubva kuna muzvina bhizimusi vari nhengo yezano pf vagilbert muponda vaviri ava vanga vari parunare vari muharare muhurukuru yanga ichikokerwa nablessing zulu westudio 7 yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona nhasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika
Salama,
Aiwa, taswera, tukutaura nani uye zvemuri kupi?
Zvene, Resorto, pa masvingo apo.
Ehe, paka diko pa masvingo apo, anzvadzi?
Pa masvingo pa pisa, sisi. Paka ipa, kuri kudziya pa zvinhu zvacho, kukonze kutsva kumusana nekudumbu.
Muri kumbonyatsonzwisisa here kuti chii chiri kukonzera kupisa uku?
Isusu kuti tinyatsonzwisisa zvedu zvemuchadenga umu kuti chii chiri kuitika, tongoti hamino Mwari zvavari kuita mhedzi dzavo mudenga imomo. Tinongofera kuti tinowo mvura kugarawo mubvute I think ndo the best we are doing to protect ourselves from diseases yes
chitaura henyu pfungwa dzenyu panyaya yemari
panyaya yemari inini ndingangoti the best solution is to get back to US dollar zvinhu zvichinaka kana zvinhu zvazonaka ndopa vachazotaura kuti now let's make our own currency kwete kuti iko zvinoizvi kuti titi tinochinja currency after currency because takazviona before and tinozviziva but time yaiya yekuma 2008 9 handiti the gono era handiti the same happened kwakauya mabiera checks akanzi no hazvanyanya munhu wese akaita trillionaire akaita billionaires
introduction ino yekuwedzera yaruti money injection mukati menyika ino yeZimbabwe inoiona sekuti in the short run apa nguva diki diki zvichagona kumboshanda because the problem ndokuitira ndeyekuti tine cash crisis mari chaicho liquidity hadike ndoisimo munyika muno saka ini ndiri kufunga kuti panguva diki zvichadini zvichashanda because marate ati kurohwaya kune kusina zvokunzi kana uri kutenga nemabhondi no inenge iri mari yakati kana uri kutenga nemacoins inenge iri mari yakati kana uchinge uri kutenga neiko keshi mari yayo siwa iri mari yayo ndiri kuona ndezvinombofa kwenguva ndori muharare chaimo
saka ndimi muri kunyatsoda zviri kuitika mungada kutaura zita renyu
ndinotenda maita baba muchara nasista ari kushurugu
kwakadii kushurugu iko
kushuri kwambopfunapfuna but kuri kupisa zvako
kuri kupisawo futi
kuri kuafekta pakuti ukanyaya kutsva dzimwe dzenge unogona kuafekta kaane musi zvatiri kuona panyu karendika unogona haye kubatsira pakutiwo dambudziko rekutiwo kushomuka kwekeshi kwakakanakira pakutiwo ekwekeshi neswipe zvanga zvichidhura saka kana munhu ukaonawo keshi mebi zvinogona kubatsirawo hazvino asi handiri kuti pane chinochinja maonero angu wangu
inii ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, totanga nekutarisa zvabuda mitambo yenhabvu yekastolaga Premier Soccer League yatambwa nhasi. Highlanders 3 Yada 1 kwati Black Rhinos 2 Tail 1-1. Totarisawo zvakaitika madeko muAmerica. Umwe chikwata chemutambo webaseball cheWashington Nationals chiri muWashington DC chakakunda Houston Astros 6-2 chichibva chatora mukombe weMajor League Baseball Championship. Chikwata cheWashington Nationals chakatanga chiri kumashure asi chakazotamba zvakanwisa mvura izvo zvakapa kuti chikunde Houston Astros. Manager wechikwata ichi Dave Martinez, uyo anga akatarisana nekudzingwa zvichitevera kurudzire vatsigiri vechikwata ichi, akafara zvikuru apo vatambi vake vakaratidza unyanzvi mumutambo uyu. Mutambi anonzi akatamba zvakanwisa mvura kudarika vamwe vose ndiSteven Strasberg. Chikwata cheWashington Nationals chakakunda mitambo mina inoti wekutanga, wepiri, wechitanhatu nevechinomwe, uko Houston ikakunda mitambo mitatu inoti wetatu, wechina nevechishanu. Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa chirwere chegomarara chanetsa pasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuwa ose. Zvirongwa yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanachiremba vanoramba kumiswa pamberi pekomiti inoranga vanokanganisa pamabasa kana kuti disciplinary committee yakaumbwa neHealth Services Board. Sangano ravanachipanga mazano munyaya dzeupfumi nebudiriro reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe rinoti bazi rehutano riri kupiwa mari shoma yekushandisa pagore. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiri murare zvakanaka vateereri ndikusiya mina Chris Gande.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.